Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 17 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba nepamusana, pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wamafaradu kuna wamavhunza vari kuhochi arwere pahospito ndopa vakaradika vari kurapwa mushure mekunge vatochwa kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo vari mumhatso tichivara kusandosichina kamuisa saka nhasi dare rikatoenda kumhanya yavo mafumisho vatendani yavo.
Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechipiki vaviri veMDC Alliance sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa. Veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore 41 chete mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti Lengwani Mavhunga naMunyaradzi Mafararikwa sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa. Vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasachigara weMDC Alliance vaJob Scala avo vaive nenyaya yaive mudare. Dare ramajistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutochwa kwakaitwa vaviri ava uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panharembozha yavo. Kuti tinzwe zvaitika tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda.
Wamafaradu kuna wamavhunga vari kuhochi arwere pahospito ndopa vakaradzika vari kurapwa mushure mekunge vatochwa kana kuvarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo vari mumhatso tichivara kusandosichina kamuisa saka nhasi dare rikatoenda kumhanya yavo mafumisho vatendani yavo kuprenva hospito pasaidi pamupe dara ndokutoitirwa nyaya yavo nokuona kukwanisa kunga vachinonzwa kudare. Vakadigwa mukunda redu rezimbabwe ndeyasvinyira kuti bavoitajiti ari kupomerwa mhosva yekunzi vakakambira zvinhu kana vakashora section 48 vakadzivirira kufamba kwakanaka kuvanhu kana kumota murodi nemusi wechina pavakasungwa.
Mapurisa ari kuti kudii panyaya yaari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvare?
Angirira kunzwa respondi yavo nekuti magistrate atopa order zvinji zvichina zvokuti vakarohwa ari mutakuri ari mumaoko emapurisa saka tinotarisira kuti tichawana respondi yavo mapurisa chafete panyaya iyi asi avo mukoma Mavhunga vakataura vakasitoa kumeso avo neimwe vari tisa kuzitarina vasikuzivisa kuti chii vamuri kana vapikicha vashaya nhasana kufacebook kune mablisters zvekuti zvishokawo zvikuru kuti ndokusvitwa here kana kubatwa kunoitwa vana vezimbabwe.
imo muchipatara mavari umu vakachengetedzeka zvakadi
izvo zvamba ari panda instant kuchitara kwari ndinotara kwa sungu nezuro kwakaenda asi ndoda na sungu wapera pamberi pedare apurisa nenga sezo kwatochizora ma prison guard kuchitindi wapeda parimand atowa musungwa kujeri
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadi.
Tiri kushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatirwandei. Ambotaura muchiti kuchipira mavari vari sei magodo akadiranga rakubira nezvoro kuti vafaendese kuparungatwa. Vafaendese kuprivate hospital kana clinic. Sezvatinoziva tese kuti zvakapera zvedu zvogeto ere makuru zvedu. Ana mishonga, ana chakanyatsa kuti chiki. Asi izvi zvakaramba namapurisa wakambanisa kuparungatwa. Hationgo nama tawo kuti mari vanoita kuda kwawo vakunde nyaya dzekumbenyikudza kwepodzeredza vanhu ishandidzwa kutosha munoziva kuti nenyaya dzarana johara mamobe vakatoshwa kuni last week nenyaya yakubuda wayo yatisidirira komanda uyo pom napo makaurayiwa vapera nemapurisa kuzuru wayo haisidzo dzega ina dzakawanda pamimomomo last year yekubuda wayo mafemito vatomberiwa nemagweta ramajosa usuwa mapurisa nekuda kwekumbunyikidzwa kwekunzeredzo vana vezimbabwe kunyaya dziri kuendera mberi takazoona makore atora tinoramba tichizoona kuti zviri kuramba zvichindoitika zvinhu izvi kunyu discrimination hatisi kuona mukomarei
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muharare hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zvuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura nevatori venhau nhasi muharare mukuru wemajeri vamoses chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri bepanhau repaindaneti renewshawk rinoti mumwe wevanhu vaburiswa mujeri ndiva samuel undenge avo vaimbi vegurukota rezvemhando dzemoto vaundenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuamerica mukambani yezimbabwe power company studio 7 haina kukwanisa kubata vaundenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vanhu vabaiwa nhombe yekudzivirira chirwere checovid-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732 bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534 munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551 Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzoro dzevanhu munyika asi bato rezanupf rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi
vamwe vagari vemuharare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete kwete munyaya dzezveupfumi
hatiri kuziva zvatiri kuda nekwatakananga izvo zvikutaura kuno vatungamiriri vedu havana kana kufungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiya chaiya saka for the past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati handi tiri kuzvitonga iyo kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tiri vatinoti economic laggard yeAfrica tino importa machi tino importa ma toothpick nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa namai Chiponjuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushaka bva Robert Mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere.
Enzi munhu anofukumirwa dati avafukumira vadzoko vaivazobatsirana nababa vari pa independence yedu yegore nei haisi kutifadza because hakuna mari tirikutambudzika asiyana nemaindependence emakore ese makore ese taidya tichibvuta iye zvinezvi regore rinei raatatambudzika.
Mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yaona kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakore ano yasiyana nemakore tichangohwina nyika paiurayirwa mombe sadza vanhu vachiita mitambo mabiko wawati iye zvinezvi hakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tirikuona vechidiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka, ndofunga munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai maitome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuva papambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaiitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi, hapana rusununguko wana weZimbabwe, changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda, vanhu vari kutukana kana vakada kuite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina chayakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikane chose nekuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu reMatabeleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990 vatekere pavakabuda muzano vakafoma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections 2002-2008 tikona kuti tichizosvika kuna na 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona macycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana unity yevanhu vedu sevana vemuZimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbembendoga vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko ave kucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017, vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokazi weGreat Britain, Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip, avo vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadari kemakumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidzi chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yenyika uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takainzana pano pasi. Hapana umwe anonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazonomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip. Namba yacho yakalimitwa ku30. Kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example vachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa. Kwete kuti pafa nhingi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara marules eCOVID-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa zvakashaya.
Mutungamiri webato rinopikisa reMGCT vaDouglas Ngonzora vachiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince Philip ndechokuti vatevedzera mitemo yeCOVID-19 vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese maererano nenyaya yeCOVID-19. Tinofanira kutevedzerawo mitemo yeCOVID-19 iyi.
VaMonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiri hwevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government Meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ndasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndine kuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dungu. Margaret Dungu aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dungu akanga ari mudare reparlamendi makore gumi. Margaret Dungu murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucerebhureta rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika. Nyangwe zvotine matambudziko akasiyana siyana, ngatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri. Kunyanya nenguva yatinayo yeCovid, inguva yakaoma zvekuti, inguva inorwadza zvikuru, yakakosha futi kwatiri, inoda kuchengetedzwa. Tinodaira kuziva kuti manguva yakapera iyi takarasikirwa nevanhu vakawanda, naizvozvo kudenda iri hatisati raenda ririko riri kuuraya ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tinofanirwa kuchengetedza zvikuru. Patinenge tiri pazororo irori, tinofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori zvekupfeka mamaski nekuita social distance. Nekugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha, gara pamusha nehama dzako. Independence.
Sadini makadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys Sendi. Kumusha ndinobva kuShamva. Asi ndichigara muno muBotswana, ndichishandira muno muBotswana. Panyaya yeindependence ndinoda kutaura ndichiti, isu tichikura hatina kumbogara takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere, asi hatina kusongera takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chero chavada kuti uite, ukada kuti utengese, mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye. Ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 41 kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga, tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare Gumbo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana 41 yavana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, 41 years of independence, inyaya inorwadza zvikuru. Chukuru kwa tiri chuisu chakari herera sunungu. Because aiwa tine fungwa wenu kuona kuti kuda after 41 years the independence. Kunufana kunge kwa wane pinjuke. Wanu wanenge wachikwanisa kushanda zvakanaka wachipirana. Kusina kutukana, kusina mirronga. But yeah, so tiri kuona asati zviri zvatai expecta. Wakujafungira kuti kuda zva Robert Mugabe zvakanyanyisa kushata. Atoona kuti ah kuda na hiyo new dispensation yacho nao iti kutapie kuti haisiri kuita zvinhu zvataifungira kuti zvingaita. Nokuti chikuru chiriko panyaya yekurwira rusununguko yanga iri nyaya yekubatana unity. Zvakatanga navana Chitepo nana Ziya Papamoyo. Iko zvino munyika hamuna mufaro, hatingati kune mufaro. Kuda hazvo kuna vamwe vari kufara, kuna vanoona kuti zvinhu zvakanaka bata. Isu vamwe hatisiri kuona zvinhu zvatinofungira kuti zvinhu zvinobatsira munyika. Saka independence iyi 41 years independence yedu inouya hayo sezuva rinouyawo richipfuura. Asi tanga tichifungira zvinhu zviri mbera zvatinazvo izvizvizvi.
Chii chikuru chamungati chakapoteka chaita kuti zvamakarwira nezvamaitarisira zvinge zvisingawanikwe?
Chikuru chakaitika chonga ndechokuti revolution yedu yakaitwa haya JDC outside the country namugabe nana tongogara zvauri kavataura izvozvo kuti yayanga haijepana vana tongogara nana vanhu vanofunga kuti haa zvauri kutaura izvi hazvisiri mungwara. Asi ndezvokwadi chiripo ndio reality iripo ende takamentena momentum yatanga tinayo nakomana vezipa nedare nejeneral staff yatanga tinayo naChitepo zvino hazvinazvo zvaifamba nenzira yakadaro. Saka isi tinoona sokuti ajekinge revolution yedu yakaitika ichitowana vamugabe ichizokotsoda tiwane new dispensation.
Asi tingati nguva yapera here vagumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo?
Aiwa chumba revolution yedu nguva haiperi. Nguva haiperi nokuti revolution ii process ijonga haisati iri a one-off kind of an event. No, it's a process. Saka because the process ichatora a bit longer than zvataifungira uye kuchava navanhu vazhinji vachaparadziwa. Kuchava ne new generation young fighters vachabuda vane gwara rakanditwasa uye vanhu vachaona zvakaipa nezvakanaka. Saka hatiregei kuwara about kupera kwerevolution. Ngatitarise mamiriro amangwana ramangwana.
Ko zvamungatiwo pa41 years ipapa zvakanakawo zvamungaemurawo zvaitika kuvana vezimbabwe?
Hapana zvakawanda zvikuru zvakanaka chose. Hatingati zvinhu zvese zvanga zvakashata. Haiwa area yeeducation zvakafamba zvakanaka chaizvo mugabe ipapo akaita. Secondly health yedu yanga yamuruka chaizvo chaizvo. But inenge yaenda pasi nokuti madhokotera havasiri kupuwa mari yakakwana, manesi havasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera, matichers havasiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera. So ndozvimwe zvavakutendesa izvozvo kuti ende tanga takontinua nemomentum yatanga tinayo.
Aiwa ndinotenda zvikuru vagumbo nekuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa zvakanaka jonga.
Manga makateerera kune murwi werusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chinouraya. Murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Emoyeni ngomgqibelo mhlaka 17 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba kamantshi ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence kodwa ngokushona kwenhlanhla izano siyalenza yabangelayo.
Ngozibuse owasetshenzelwayo ngawo-ke kuqakathekile ukuthi simjabulele.
Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esiyenziwe nguhulumente kusukela ngo-1980. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMatabeleland South izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lambili 112 velo mkhuhlane lo. Abangamachumi ayisishiyankalolunye lasikhombisa 97 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMatabeleland South emangweni weMangwe District. Asebebanjelwe umkhuhlane elizweni lonke sebeku 37,354 kuthi asebebhubhile sebengu 1,551. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lolu bhubhane izolo bangu 16,800 okukhweze inani lasebehlatshiwe lijekiseni selokhe lolu hlelo luqale kunyanga ezimbili ezedluleyo laya ku 269,732. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bangu 2020 okukhweze inani lasebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili laya ku 34,969. Umthethwandaba kamantshi namuhla ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abathi umnumzana Lengwane Mavunga lomnumzana Monyarazi Mafararikwa kumele acutshungulwe. Ababili laba babotshwe ngolwesine ngesikhathi belande ukuyakuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC umnumzana Job Skala batshaywa kakubi njalo uMavunga uthi ufafazwe ngomuthi ongaziwayo okwenze wahluzuka kakubi ebusweni waba manxebanxeba. UMavunga lomufararikwa bamiswe phambi kukamantshi besesibhedlela seParirenyatwa lapho abalaliswe khona ukuze belatshwe. UMantshi uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuthi bakhululwe ngebheyili ngolwesibili. Uhulumende namuhla uqale uhlelo lokukhulula izibotshwa ezizinkulungwane ezintathu ezixolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokuphungula ukuminyana okusemajele. Amajele endaweni ezijiyeneyo akhulule abantu abalamacala amancane njalo echikurubhi kukhululwe izibotshwa ezingamakhulu amane 400 ngokubika kwe-Associated Press. abetheswa amacala afana lokubulala lokuhlengula kabasoze bakhululwe. Inkundla yeNews Hawks ithi omunye okhangelelwe ukukhululwa ngoke waba ngumphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Samuel Wundenge, yena owabotshelwa icala lenkohlakalo. Amajele eZimbabwe enelisa ukugcina izibotshwa ezizinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000 kodwa okwamanje aminyene ngabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili 22,000. Zimbabwe lifikisa iminyaka engamatshumi amane lanye 41 lithole uzibuse kusasa kulokwehlukana kwembono. Abanye besithi akulankululeko ekhona ngoba uhulumende weZANU-PF uhlukuluza uZulu. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu besithi lanxa abantu bengaboni ngaso linye kubalulekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambane enanze lolu suku ngoba kulapho ilizwe elakhululwa khona kumbuso oncindezelo. IZimbabwe yathola uzibuse mhlaka 18 kulinyanga ngo-1980 kulandela impi yenkululeko eyayikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Lanxa kuvame ukuba lemibuthano yokunanza lolu suku, uhulumende uthi akusoze kubuthanwe ngenxa ye-COVID-19. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence kodwa ngokushwela kwenhlanhla iZANU siyalenza yabangelayo. IZANU ayizange ithande ukufeza amalungelo abantu ngenxa yokuthi yayisifuna umbuso we-one party state. Lanamhla lokhu izinto azihambi kahle ngoba bahle baphambanisa khona phana ngo-1980 bethatha ilizwe baqalisa ukugongoda abantu babulala abantu mahlayana ngombhuqazwe. Khathesi silabantu abaningi abasephathini zethu lamabandla azimeleyo ababotshwa mahlayana. Nge-constitution ayisalandelwa, singathi sokuyi-rule of man hathi rule of law. Yikho ngamafitshane sithi akulandelwanga izimiso zomhlaba wonke ukuthi abantu bazisebenzele kahle, bakholise ama-human rights, bazikhethele amabandla abo okusonta, bazikhethele amabandla abo epolitiki. Yikho-ke ilanga leli liqakathekile kodwa linqunu ngenxa yokuthi akula freedoms, akula economic freedoms. IZANU iyazigabulela kule corruption mahlayana. Ngalokho sithi kuzaze kulunge zobohla manyosi.
Likhala ngamalungelo lithi ayephulwa kodwa iZANU-PF iyakulandula lokho.
Ngabe kuthiwa ubaba uJoshua Nkomo uyaphila, uReverend Dabaningi Sithole uyaphila, labanye abafanana labo Tonko Gara ngabe kuthiwa bayaphila, ngabe bayalitshela mhlophe ukuthi iZANU ayizange ibe libandla elifuna ukulondoloza amalungelo abantu. Khathesi emajeli kugcwele abantu abavela ku-civil society, abavela ku-opposition ngenxa yokuthi bangathi bayasola bayabotshwa, bangathi bayalandela i-constitution bayabotshwa. Yikho-ke ngamafitshane thina sithi ilanga leli liqakathekile kodwa lisetshenziswa kabi yiZANU-PF ngokuhlukumeza omama, amankazana loZulu jikelele bengasalandeli umbuso wabaningi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Uzibuse. Ngozibuse owakusasa lo osimjabulelayo Ngozibuse owasetshenzelwayo ngakho ke uqhakathekile ukuthi simjabulele sicelebrate ukukhululeka kwelizwe lethu ebugqilini bamakhiwa amaBritish ngakho ke uqhakathekile ukuthi kathesi ukucindezelo lolwana olwalukhona sasiluyethethelwa ngamakhiwa salususa ngokulwa impisa ilwayo eyasilethela inkululeko lapho okwathi amaqhawe amanye alele emakuthuleni angaziwaye ayegangeni lapha asilahlekelayo elwela ukukhulula ilizwe lethu leli nguye uzibuse simthokozelayo lo ukuthi sithokozela njalo ukuthi umnotho siwuthethe sawusa ezandleni zabantu belizwe leli abansundu yibo abanikazi bomnotho kathesi sikhuluma sinje umhlabathi siwuthethe sikhuluma sinje abantu emamayini bayenza amabhizinisi indlela usokusetshenzwa ngayo kathesi ukuthi ihulumende iqinise ukuthi incedise abantu belizwe leli ukuthi babe labo yibo balamandla ukuthi bazigimbele ama ezenjiwayo lezi konke lamabhizinisi ngokunjalo futhi ilizwe lethu lokuthula ukuthula okuhle kakhulu okumangalisayo
lithini kulabo abathi akulalutho lokuthakazelela ngoba abantu bayadubeka eZimbabwe
kulilungelo labo kulelelo kodwa kukhangele phela Nkomo thina sizayekela njani ukucelebrate kuyikuthi konke lokho engikubalileyo ngithe mina uhulumende weZimbabwe ukwanisile ukuthi enike abantu umhlabathi into eqhakatheke kakhulu abantu ubaba uNkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibalethi lima imali isemhlabathini yebo kambe kodwa ukuhlupheka kwabantu kukhona zibili asingeke sikubalekele lokho abantu weZimbabwe bayahlupheka bahlutshwa ludaba olwalethwa ngamasanga ama sanctions yaletha ukudubeka ukukhulu laba elizweni leZimbabwe yazi injongo yawo ama sanctions ikuthi ayenze umuntu ohluphekayo osemgwaqweni ahlupheke kakhulu azenze umvukela engayenza umvukela ke ebese kugenqula uhulumende okhona labona ababakwenzayo bese befaka uhulumende wawo bese bebuyelwa yikho konke okwade sebekuthathelwe njengomhlabathi izinto ezinjalo yibo abazithingayo bese bebuyelwa ngama mine ebekiwo konke kube kiwo umkhonomi welizwe ubekiwo ezandleni zabo yiko abakukhalelayo khonoko ukuhlupheka kwabantu kwenziwa ngabomo yinto eyenziwayo nje
umnumzana belief kaule ngoyebandla lezanu PF kusenjalo amapolisa wobulawayo alele ibandla lemthwakazi Republic Party ukuthi litshengisele kusasa sithi imbuthano ayivunyelwa phansi kweziqondiso zokuvikela icoronavirus kodwa leli vandla lithi liyaphambili ngohlelo lwalo sixoxe lomkhokheli waleli vandla umnumzana mqondisi moyo
imthwakazi Republic Party ibibhale incwadi isazisa amapholisa ukuthi kusasa kumhla ka 18 April wayo nalinyanga ibandla lizangena esitaladeni litshengisela injongo yokutshengisela kwethu ibimayelana lokuthi sithi uhulumende weZimbabwe kalaso isizathu sokucelebrate independence mhla ka 18 thina ngapha komthwakazi singabantu abaphakathi kokuhlukunyezwa ngohulumende ofana nayo kanti sinanzelela ukuthi lesisiba inyanga yesibili amalunga ethu afika i9 evalelwe eGami prison lemlondolozi evalelwe ngohulumende ofanayo uhulumende weZANU PF uhulumende wabantu abamnyama ongaseyo uhulumende wabamhlophe thina esikwalayo njengemthwakazi Republic Party ukuthi umhlaba utshelwe amanga nguhulumende kaEmerson Mnangagwa ukuthi ilizwe leZimbabwe likuzibuse kanti uzibuse lo kabenefithi ngitsho abantu bakomthwakazi ubenefitha abantu bemashonaland esingakuthi yiZimbabwe
kahle kahle kuyini elikusolayo ngozibuse
akukabi yinkululeko for abantu bakamthwakazi ngoba konke okwenzakala kulelizwe leZimbabwe akuniki umuntu kamthwakazi intshukuntshu kumbe igunya lokuthi athi ukuzibuse opheleleyo ngoba kwala lamathuba emsebenzi lamathuba ezomnotho awubafevi abantu bakomthwakazi ufeva abantu bempumalanga kakhulu-ke injongo enkulu biyo ukutshengisela ngalo ilanga lelokuthiwa ngelikazibuse sisale ukuthi sizibusa kanjani abakithi bevalelwe besemajele
umnumzana mqondisi moyo ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe lamlela nambala
emaphandleni iningi lezakhamizi emathebeleleni South lithi akulalutho lokuthakazelela osolwenziwe nguhulumente ngelanga likazivuse kusasa. Kubika Walbert Ncube.
Izakhamizi eziningi zitshele iStudio 7 ukuthi ukumamanzonzo komnotho sekudala ukuthi ziphile nzima njalo zingaziboni lezithelo zikazibuse. Umnumzana Zelithini Gabula odabuke esabelweni senkangala phansi kwenqameni esitezi uthi ngaphandle kokudilika komnotho lokusilela kwemsebenzi osokulethele uZulu buyanga, izakhamizi kulumango zibhekana lodubo lwamanzi olusukela emva ilizwe lithola uzibuse ngo-1980.
Ilanga lona laba lihle sibili kuthola uzibuse, siyalikhumbula lelo langa, kodwa siyakhala ngobunzima esihlangana labo empilweni esesiyiphila lesi sikhathi, ikakhulu kunhlelo zamanzi. Sakhumbula ukuthi amadamu sithatha ilizwe ayesaphethwe ngabelungu. Khathesi ke amadamu 40 years on, amaningi akhona sayagqibeleka, lokho kuthiwa isiltation.
Amazwi akha sekelwe isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo yena othi lanxaba athenjiswa ilizwe lolojulebisi ekutholeni uzibuse baphakathi kwenkangala.
Akulanto esingayijabulela nge-41 years lesi ikwanisane sonke, ngoba akulanto enhle ongayibamphuthile into yihle isithi ubuzwe baba wesi 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 ayezempila kahle, akula mithi ezibhedlela, awutshengiseli ngokuthi singabantu abazivusayo. Ngoba ungaye esibhedlela kuphila abantu abanezimali zabo, umuntu ongela mali vele kaphila.
Omama bemaphandleni labo bathi kungenani lo zibuse lokho bencindezelwa ngobulili bencitshwa amathuba alingana lawo bobaba. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe uNkosikazi Juliet Nkuwane uthi amalungelo abomama alokhu engahlonitshwa.
Ya bomama lokhu sikhala nge-50-50 equality asikayiboni, even lama-budgeted noma ukhangela hayi asikaboni i-inclusion yabomama.
Wengeze wathi intuthuko emaphandleni lokhu isemva.
Lokhu sisikhamaziswa natha lama lezifuyo, lokhu sihamba emgwaqweni efileyo, lokhu kungelazi mabhasi sibile esiwabona ukuthi azesenzela kube lula ukuhamba. Ubusubona lezitolo izinto ziyadula, ufica ukuthi umama osemakhaya ulobuzima obunye obumangalisayo.
Kusenjalo lanxa izikolo sezivuliwe akula kufunda ukukhona emakhaya, kulandela inyathelo oluthethwa ngababalisi lokungayi emsebenzini bekhonola ngeholo eliphansi. Abafundi bahamba ezikolo ekuseni baphange babuyela emakhaya ngoba ababalisi bengafundisi. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi abakhalalanga umsebenzi kodwa abalazi imali zokuthi baye emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli.
Hayi ababalisi bathi bona bazahamba kabili ngeviki emsebenzini abakhalalanga, kuze uhulumende layo ababone ukuthi abalazi imali zokuya emsebenzini.
Abafundi baqede phoso umnyaka ophelileyo bengayi esikolo kulandela ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ukungafundi kwabo kwamanje sekuthe iningi labazali ligadazekile ngelakusasa labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Zibusiso Gumede, umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance wobulawayo. Sihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19 njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye selokho lathola kuzibuse i-Independence Day.
ngiyaziphathelana labo mama kunengi kakhulu. Umama nguye yibo imbodo, yibo abathele konke. Iba bakhangelane lento zonke, amanzi engikho, njengoba ehamba kangaka umama. COVID-19 issues, umama othwala ubunzima bonke ukhangele imali. Umina bona ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Iyabagidinga bayabona ukuthi kuri bayidinga amanzi, njengoba-ke lokhu ehamba. Ibababona ukuthi amanzi kumele gcine amanzi ekhona ekhaya.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane
party ye-Trump-ke Democratic Party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeneyo labo baba ukuthi lathi sike presidented 50-50 njengabo baba kuzo zonke izinto lezikhundleni lapha lathi sisike lamasilo alingene omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho elifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka.
Thina njengabo mama lokho esifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council la ku-parliament ngoba i-50-50 rigent esindiyana ayikafiki. Inani labo mama lilokhu lisase ngaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe iyakhuphuka ku-council ku-parliament. Mina ngokubona kwami iZimbabwela isasekhathane ayikho eduze ibilikhathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke indatha zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kuningi yini eZimbabwe selikufezi sikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikele.
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sasekhathana kuningi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazilekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Yasiyalesi sikhathi kunje sasekhathana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazibusa izinto eziningi ziyafunela kuningi sibili kunokho kusasemuva. Mina ngokwami ningi ngithi ilizwe sibili sisazibusa kudiwa independent ngoba lokho siletha into eziningi sisela entweni eziningi sisemuva entweni eziningi ekuthuthukeni kwelizwe.
Ingxaki lezi ezilokhu ezikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuzo zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje iy'ngatsha zempilo.
Mina ngibona ingxaki le sithola kuzo zonke ezoluntu lakuzo zonke iy'ngxaki zempilo kuleli elakithi.
Lowo bekungunkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kamabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MTC Alliance wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Ninami uzithandekile Mhlanga ngikho lapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingahali tshona njani zilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Solani Moyo isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakuqala ngibingelele abalaleli bonke beStudio 7, ngibingelele ubaba uGandhi losebenza nabo.
Ungasela ukuthi umumo unjani emasimini? Siyazi ukubana izulu belilinengi kakhulu kodwa ligcine lithola na emasimini.
Ngithi khona kwakuqala ngilokujabula ongena kustudio 7 isikhathi eside. Silokubonga okukhulu uNkulunkulu namandla wasazi singabantwana bezimbabwe ukuthi siyahlupheka wasizwela emasimini. Umumo phezu kwezulu elimile emasimini kuhle kakhulu. Abakhona ukulima kakhulu indawo yezidaka amabele kuhle kakhulu, ikakhulu abalima amabele ngakwawo labalima inyawuthi kuya ngezindawo kakhulu emasouth. Hhayi abantu batholile, kuzothi nathi esilima emsenyeni akufani, sizavuna sibili.
imali khona nje ikakhulu singananzelo ubuhle lobo bukhona siyazama ukuthi sicothe kodwa hayi khona kuhle sizavuna into nje singayitholanga ikakhulu ngakudliwa kusemasimini ngamakhabi amakhabi siwathola ngoba izulu laliningi kakhulu kodwa okwemfe hayi okwendumba indluva amazambane hayi kuyajabulisa sibili siloko ubonga kakhulu kulokho uNkulunkulu osinike khona
zona izifuyo zinjani kwakathesi njengoba amadlelo namanzi ekhona
baba Gandhi izifuyo zinhle kakhulu amadlelo mahle kakhulu amanzi sisama damage njengoba ama damage lo dark engazange gejwe agcwele sibili kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo yakithi amanzi wonke ayavuya ingene emifuleni ahambe imigwaqo la isizifula ngendlela izwelelana ngakho so amanzi ayahamba utshani bona sinabo sibilo beyinkomo inkomo zinhle kakhulu ukuthi khona hayi sizadosa sethemba lo mnyaka lo inkomo zizizaba kuhle okuyikho nje osokunzima inkomo ngendlela ezinone ngakho kuke kwaba lo mkhuhlane kule nyanga edlulile inkomo eziningi zifile plus imichaza eminingi siyazama ukuthi sidibhise inkomo kwezindawo amadibha kuba nzima ukuthi siyefika ngendaba yemithi engatholakaliyo kodwa ngoba singabafuyi bezinkomo siyathenga imithi for imichaza inkomo zinhle kakhulu ukuzala zizele kahle silethemba lokuthi hayi lo mnyaka lo ngumnyaka ukuthi uNkulunkulu sihawukele khona nje imikhuhlane esikhala ngawo kodwa hayi izifuyo zinhle kakhulu sibili zinonile silovalo nje ukuthi inyanga lezayo ilanga njengoba sekuqala ukutshisa lingatshisa kakhulu sibona ngani kuzaba le problem kodwa sizazithembele kuyena uNkulunkulu ukuthi esivikeleke inkomo zethu zingafi kodwa kunona hayi zinhle kakhulu izini abanye sebeqalisile ukuthengisa for ama school fees iprice yakhona ikhanye iluma sibili kakhulu baba Gandhi ngilokubonga okukhulu kakhulu ukuthi umdala usizwile
lokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga ngiyalivalelisa Studio 7 abalaleli ngibonge leli thuba ebeninikiwe ubana ngikhulume nani kakhulu ngikhulumele emasouth mayelana lokudla esikuthola emasimini nje izululana ngibonge njalo lenkomo ukuthi inkomo zitholile ukudla ngithi kulina abalaleli beStudio 7 ingadinwa kulale Studio 7 ngoba yikho lapha singabantu bezimbakho iyo iradio eyiyo esinceda kona sekwazi ukuthi kwenzakalayo abasemazwe ediaspora ngalisebenza bantu bakithi lisebenze licabanga isikhathi manje ukuthi kona lithenge izimota liyakhe imizi bantu bakithi lingakhohlwa abafundisa abantwana ezikolweni liphatha nama school fees likhona ukulungisela abantwana ngoba isikhathi ukuthi impuphu ayisozi sathengwa njalo kuzadosa izinyanga sibisidle emasimini ngiyabonga
Hello ke bekungumnumzana Solani Moyo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibane njalo kuhlelo lweviki ezayo lilani
siyabonga Chris Ndlovukazi yakwele Bilitane uPrince Philip obhubhe kunsukwana ezedluleyo seleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ungcwatshwe namuhla sikhangele ebezihamba phambili Inkantolo kamantshi ilaye ukuthi amapolisa etheswa icala lokutshaya abasekeli beMDC abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe ilizwe linanza ilanga likazibuse le-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esilethwe nguhulumende weZANU-PF kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland South izolo olivalelisayo ngentungamilinkumo